Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo Nyamavhuvhu 4, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanopikisa munyika vonyunyuta nekwavanoti kuenderera mberi kwekusungwa pamwe nekushungurudzwa kwavari kuitwa nehurumende pamberi pemusangano weSADC uri kuitwa mwedzi uno. Asi hurumende pamwe nebato riri kutonga reZANU-PF vanoti vane humbo hwekuti vanopikisa vari kuda kukanganisa musangano mukuru weSADC uyu. Sangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti mutungamiri waro vaObert Masaraure vari kuteveredzwa nevanhu vane motokari dzisina nhamba zvoita kuti vatyire upenyu hwavo. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Apo veruzhinji vari kuchema-chema kuti munyika maberekera ingwe, mumiriri wehwange Central Mparamende vaDaniel Molokele vebato rinopikisa reTCCC vanoti vamboshevedzwa nemapurisa pahwange Central Police Station apo vabvunzurudzwa nematikitivha edivi reLaw and Order kwemaawa anoda kusvika kumaviri pafungidziro yekuti vari kuronga kuratidzira pamberi pemusangano weSADC uri kuitwa mwedzi uno. VaMolokele nemumwe kanzura wemuhwange vanonzi vazoregwa vachienda asi vakomekedzwa kuti vasapinda zvakare mukuronga kuratidzira. Kusungwa nekushungurudzwa kwevanopikisa pamwe nevemasangano akazvimirira kunonzi kuri kuenderera mberi vanhu vachisungwa zuva nezuva hurumende ichiti ine humbo hwekuti vanhu ava vari kuronga kuratidzira pamberi pemusangano weSADC uyu kunyange hazvo ichinzi haina humbowo hwayati yaburitsa. Vanhu vanodarika makumi matatu vanonzi vasungwa nemapurisa mukati memazuva matatu adarika vamwe vachiitwa kafira mberi pamberi pemusangano weSADC uyu. Kushungurudzwa kwevanhu uku kunonzi kuri kushorwa zvakanyanya nenyika dzakawanda dziri kupomera Zimbabwe mhosva yekumbonyikidza kodzero dzevanhu. Taedza kubata mutauriro wemapurisa nyika yose Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi asi vati tivabate mangwana. Ngatinzwe hurukuro yataita navaMolokele.
Ichokwadi kuti nhasi ndamboshedzwa kupolice station ndazoenda hangu negweta ndakuwana gweta raenda neni koko ndikatara nevakuru vakuru vemapurisa CID Law and Order Section vakati kuneni vanzwa mahwahwa kuti ndiri kugadzisa vanokwange kuti vaende kuHarare kuti vakure mabhazi vaende kuHarare kunoita mademonstration muSADC Summit. Saka hazvisi chokwadi, saka ndazviramba zvese kuti vanhu vacho vataura vamakuva varongotaura zvinosina chokwadi, saka havana umboone nyaya dzakadai. Saka vazoti kana muchida kuita mademonstration mokumbirawo kuti mapurisa vamubatsirei, musaita mademonstration musina permission yemapurisa, otherwise tinomusungai. Tazvika ndidzokera kumba, tisida kunzwa kuti muri kutoronga musina kutitaurira, saka ndazobuda kupolice station.
Saka maenda muri mega here kana kuti vakudaidzaiwo nedzimwe nhengo dzebato renyu kana vamwe vagari vemuhwange?
Pane vamwe vakatosungwa nezuro vakatibata mustokisi, umwe akazotorera foni akatoshedza nhasi, then kune umwe kansira amboshedza futi achingobvunzwa. Saka vanenge vane list yevanhu vatotarisa kuti vavabvunze. Mainfomers are obvious, vanhu vanoziva vanemusangano, saka vari pamazita ivavo.
Saka muri kutambira sei zviri kuitwa izvi tichiona kuti hakusi kuhange chete kune vanhu vari kunyunyuta nekushungurudzwa uku.
Zimbabwe dedu tese dai tichi respect ama rights ama citizens, you know, we are supposed to be a free country. But siri kuitika kuti wese munhu achabvumiri kutotopinda doyiro uchipinda kwakunzwa kuda kupara mhosva kuda kuita chichi. Saka we are not free in our country. Dai hurumende yarega kuita zvari kuita izvi tisununguka muZimbabwe.
Imi muri nhengo yeparamende mune matanho amuri kutora here kuti nyaya idzinge dzichikurukurwa nyunyuto dzichisvika kuhurumende?
Tinomboedza izvino kutaurira paramend, but maspeaker acho kataura hanzi hamukwanisi kutaura nyaya iyi tiri kumatarei. Saa vanenge vachingati kuti titaure ikoko. Saka inyaya inofanira kudhila nayo kunze kweparamend because inyaya yematongero enyika. Saka tofanira kuona tisusu semaZimbabwe kushanda sei pamwe chete.
Vanga vari mumiriri weHwange Central mudare reparamende vaDaniel Molkele webato reCCC vari parunare kuHwange neStudio 7. Tabatawo murongi wemisangano muboka revechidiki muzano PF vataurai kandishaya avanoti vazvijaira zvekuti kana paine misangano mikuru kana makungano makuru munyika vanopikisa vanoita zvakasiyana siyana zvekuda kusvibisa zita renyika.
Tinozviziva kuti itsika yevapigiri vemusangano unopikisa kuti panguva yega yega inoita musangano yakaitwa seyefadhaki weau neun vane tsika yavanoda kuita yekuita zviri kunze kwemutemo. Chinangwa chavo chiri chekuti Zimbabwe ionekwe senyika isina kunaka pamusangano iyi. Zvino iye zvino vari kunyara nekuti musangano wavakuitwa kuno vakarwa kwemwedzi yakawanda vachiti dai musangano warega kuitirwa muZimbabwe tikavazoona taita sadak industrial week yabudirira vatungamiri vedzimwe nyika vachiti vari kuuya munyori wemupandiko resadhaka achiti nowo zviri kuitwa kuno vaakushaya kuti zvino vataita sei. Saka ndopa vaakuronga minyonga vachiita minyonga munguva dzeusiku. Chinangwa chavo chiri chekuti musangano upindikane dzahasha yevanhu vapindikana chinangwa chavo. Saka kuZimbabwe zvinhu zvakanaka, vanhu vese vanochengetedza mutemo nevanoda nyika yavariko. Vanotora navachamisa chevo havana kusungwa vari kukumba, vadiki havana kusungwa vari kukumba, mai vachamisa ari kukumba. Dai kusungwa kuine chekuita nekutsigira mapato anotsigisa tingadai taona vachamisa vari mukati.
Asika kune vamwewo vanoti bumbiro remutemo wenyika rinobvumidza vana vezimbabwe kuratidzira murunyararo zvinhu zvavari kuti zviri kurambidzwa nehurumende pari nhasi.
Hakuna munhu akarambidzwa kuratidzira zvine runyararo. Kune mhanho dzinoratidza kuti munhu ari kuda kuratidzira zvine runyararo. Mhanho dzacho ndedzekuzivisa mapurisa. Kuzivisa mapurisa kuitira kuti ivo vacho vanenge vachiratidzira vave vakachengetwa vakachengeteka. Zvino kana tiine urongwa hwekuda kuratidzira husina ari pamberi pahwo, isu tiine nhoroondo yekuziva kuti marongero iwayo ndo akaita kuti mugore ra2018 kuite mhirizhonga mugore ra2019 vanhu varasikirwe nemabhizinesi avo. Zvinoreva kuti pari kurongwa munyonga kwete kuratidzira.
Asiwo mapurisa haagone here kutanga aferefeta pane kuti vasunge vozoferefeta sezviri kutaurwa nevari kuti tiri kungoshungurudzwa pasina humbowo.
Aiwa, mukatonzwa munhu achiti ndashungurudzwa asina humbowo muzimbei kuti ko sei vachamisa vasati vashungurudzwawo, sei vabiki vasati vabatwa. Izvi zvinongoreva chete kuti kune vanhu vajaira kuita mari gore negore. Gore rapera vakaita mari musangano wesadhaki uri kuDRC. Vakaenda ikoko vakandiratidzira zvinovapfumisa. Zvino panguva ino muno muZimbabwe havatade kuratidzira ezvo, vaakuda kuita mhirizhonga sesika avo kuti vawane kurarama ndokunobva mari dzavo. Izvozvo mapurisa haagone kuedza zvichiitika nekuti vakasiya zvichiitika zvinokanganisa zvizvarwa zveZimbabwe zvekune ine kuratidzira.
Vanga vari murongi wemisangano muboka revechidiki mubato rezano PF vataurai kandishaya vari parunhare muHarare neStudio 7. Sangano rinomirira varairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti mutungamiri waro vaObert Masaraure vari kutevedzwa nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori vari kufamba nemotokari dzisina manhamba. Mutevedzeri wemunyori wesangano iri vamunyaradzi Masiyiwa vanoti motokari idzi dziri kuonekwa dzichitenderera pedyo nepamba pavamasaraure, izvo zvave kuita kuti vatyire upenyu hwavo. Izvi zviri kuuya panguva iyo munyori wesangano iri vaRobson Chere vari muusungwa mushure mekuvhomorwa mundege nemusi wechina nevanofungidzirwa kuti vasori avanonzi vakavaita kafira mberi vasati vavapa kumaoko emapurisa. Taedza kubata mutauriri wemapurisa nyika yose Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi, asi vati tivabate mangwana. Ngatinzwe hurukuro yataita navamasiwa.
Chokwadi tatambira mashoko anoshuisa nekurwisaniana panguva iyo ino yatinoona vanhu vachingosungwa zvisina zvinobatika. Tanzwa kuti vamasaraure zvechokwadi vari panguva yakaoma vari kutevererwa nemotikari dzavasiri kunzwisisa kumba kwavo dzasvika mota idzodzo vanhu ivavo vambotenderera kumba kwavo vachivatsvaka zvinova zviri kutirovesa neana panguva ino kutaura kwandiri kuita vamasaraure vari kutsvagwa nevavanofungira kuti vasori.
Zvikonzero zvipi zvamuri kunzwa imi zviri kuita kuti vange vachitsvagwa?
Vamasaraure tinovaziva avari munhu anorwira kodzero dzavanhu. Vamasaraure tinovaziva vari mukuru wavadzidzisi vanorwira kodzero dzavashandi vemuZimbabwe vanoda kuona vashandi vachitambira mari inotenga uye vachibatwa zvakanaka munyika yekwavo vasingabatwi senhapwa. Vamasaraure munhu anomhura unhu hwakafanana nekutyorwa kwekodzero dzavanhu munyika zvinosanganisira kodzero dzavashandi. Saka naizvo tinofungira kuti ndonyaya dzingava dzingaita kuti upenyu hwavamasaraure hunge huri panjodzi nokuti ndonyaya dzavanonyanya kufamba nadzo ndonyaya dzinovarwadza dzavasingadi kuona dzichiitika.
Saka vari kuenda here kunomhanyira kumapurisa kuti kune vanhu vavasiri kuziva vavanofungidzira kuti vari kuvateveredza?
Panguva ino tiri mushishi kuti titaure nemagweta avo kuti vagone kusvika vanomhanyara nyaya iyi. Magweta ndivo vachazotizivisa kuti kungava kwanzi kudii kumapurisa kana vabva kunomhanyara.
Pane zvamati manzwawo here pamusoro pavaRobson Chere?
Chokwadi vachere vakarohwa zvakaipisisa vakakuvarisa vane mavanga ekurohwa vane marwadzo ekuti vari kuda kuti dai vakwanisa kuwana medicare nokasira. Pari zvino chatinoziva ndechekuti vachere vanziwo vari kubva kwavanga vakachengetwa kuHarare remand vatransferwa kuti vaende kuchikurubhi maximum. Hatisati tava nezvikonzero zvinobatika kuti izvi zvingava zvaitirwei. Vakamirira kudzokera kuDare redzimhosva mangwana vachere nevamwe vavo vanoti Namatai naSamuel Gwenzi.
Zvese zviri kuitika izvi kunhengo dzenyu zvinosiya papi mashandiro enyu makasununguka sesangano reHatuzi?
Zvinosiya mashandiro edu kutaura kuno achityisa zvekuti vashandi chaivo vanogamuchira nhare dzisina mazita dzichingova chichidzira zvakadaro. Vadzidzisi vari energized vari kutowana simba rakanyanya rekuti hakana zvinhu zvakadai zvichiitika. Vanofanira kunge vachibata pamwe vachirwira pamwe asi mashandiro edu sesangano reHatuzi asvika panguva yakaomarara kutaura kwandiri
Vanga vari mutevedzeri wemunyori wesangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vamunyaradzi Masiwa vari parunhare muHarare neStudio 7.
Vakuru vanoti ngaibviwe paruzhinji ndozvatinoita paStudio 7 muchirongwa Live Talk kubva muvhuro kusvika chishanu tichikurukura nezviri kuitika munyika nepasi rose. Hurukuro dzine hudzamu nenyanzvi mune zvematongerwo enyika zveupfumi zvekurima zvevechidiki zvemadzimai nezvimwewo. Chipiri tinoita izviya
hakuda ni anonzwa muine nitavo kanyuve tichizeya nyaya dzevechidiki ndichiti let us connect muchirongwa The Connection.
Kupa chitatu hapa
chiritose muchirongwa Diaspora Forum tichibata nyaya dzine chekuita nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika muineni Jonga Kandemiri kaviri pamwedzi tichiita majana nemumwe wangu Ntungamiri Nkomo.
Kuchina kunei?
China ndechemadzimai panyaya dzebudiriro yemadzimai muchirongwa. Ngatikurukurei madzimai muineni wenyu Marvelous Mhlanganya huye tichiita majana nemumwe wangu Standakile Mhlanga.
Ngatisanganei paLive Talk na 8 o'clock masondo ose kubva muvhuro kusvika chishanu paStudio 7 yeVoice of America paRadio, Facebook nepawebpage inoti www.voashona.com.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. zvombo zvakandwa neIsrael muGaza zvauraya vanhu vangangosvika 10 nevasere kana kuti 18 kusanganisira vana kana kuti 4 vanga vakapotera mukamba ine matende evapoteri vekuPalestine vakatiza misha yavo iri mukati mechimwe chipatara. Ukuo munhu wekuPalestine auraya vanhu vaviri mune mumwe musha wemuTel Aviv, vanhu ava achivabaya nebanga. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum chatinopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Ndinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nava Prince Fara Mupindu, avo vano vamukuru weHarare Residents Alliance uyezve vari mumwe wevechidiki vari muno muAmerica pasi pechirongwa cheYoung African Leaders Initiative Mandela Washington Fellowship. Ngatinzwei vachitsanangura.
Zvinhu zvakawanda zvatinodzidza kubva kune hurongwa hweMandela Washington Fellowship, like from the lectures themselves, zvidzidzo zvatinotoita mumaclassrooms, and we also have zvidzidzo zvatinotowana mumacommunities zvatinoenda. Ndinokwana kupa muenzaniso wekushandira pamwe chete yatokwanisa kuti collaboration nechirungu. Inokosha kana muchiva muri vanhu vanenge vaine one vision, vane muono wakafanana. Zvatakaita kunoku zvimwe zvakaita kuti ndione kuti chii chatingatore tichiendesa kumba inyaya futi yekuti volunteering, kuzvipira kuita basa mumacommunities atinobva, kuzvipira kushanda kunzvimbo dzatinobva. Nekuti kunoku ndakaenda kune nzvimbo dzinopfuura almost nzvimbo shanu dzatakaenda, tikaonawo kuti vanoshanda vachizvipira kumabasa avo vasingabhadharwi. Zvinounza chii?
Pakufamba kwenyu kunzvimbo dzakasiyana idzi, ndezvipi zvihombe zvamakaona?
Chinhu chihombe chatakaona ndechekuti vanhu vanova nekuti vano they own the development, they own even the processes, which means zvinopa vanhu simba mabasa vanenge vachiita. Nekuti pamwe pacho zvinhu zvikaita sezvinobva kumusoro zvichida kuafekta vanhu vari pasi, zvinoita sezvinonzi vari kumusoro ndo vari kuudzira vari pasi. Asi tikaenda macommunities matinogara, munzvimbo dzatinogara, tikakwanisa kuzvipira, tikashanda kunyange pasina mari, zvinokwanisa kutibatsira sevanhu. Saka ipapapo ndinoti aiwa, dzidziso yandinoda kuti ndiende nayo kune vandinogara navo, tagara hedu tinozviita, asi tava nekukwenenzvera kwatakaita pekuti takukwanisa kuzviita, zvichinyatsosvika pakuti ndopatinoti zvinotipa pundutso, zvinotipa maresults, zvinotipa zvatinenge takatarisira.
Pane vamwewo vari kungoda kungonzwawo kuti muno muAmerica ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvinogona kunge zvakangokushamisaiwo, zvinhu zvamakauya mukaona kuno zvamaa musina kutarisira, kana kuti zvinhu zvekuti makaona zvakasiyana zvakawanda zvamungada kuti munogona kuudza kana shamwari dzenyu kuti aiwa pandakaenda pane zvinhu zvakati zvandakaona.
Tekuziva kwenyu nyika yeAmerica panhau dzetechnology, panhau dzamasaisai nepanhau dzezvizvino zvino zvinoenderana nemudziyo yatinoshandisa. Handingangoti pese patinenge tichifamba nepese patinenge tiri, aiwa kana iri nyaya yetechnology, ipapapo takadzidza zvakawanda. Zvimwe zvatinokwanisa kutorawo tichiendesa kumba, nekuti ya ndomagarira avo. Chimwe chechunhu chandinoda kutaura inyaya yekubata nguva. Munozivawo kwatinobva uko sevanhu, tine maitiro yedu sevanhu vekuAfrica, sevanhu vekuZimbabwe. Asi vanhu vekuno kuAmerica kana vakati 8 AM ukatosvika na8, aiwa unokwanisa kunge watononoka. Chinhu chekuti ndakaona kuti chinobatsira pakufambisa kwekuitwa kwebasa. Nekuti dzimwe nhambo chinoita kuti tisazokwanise kuwana zvatinenge takatarisira, mungave mubatanidzwa, mungave mumba, mungava munharaunda, inhau yekukoshesa mabasa atinenge tichiita. Asi mabasa aya anofanira kuitwa nenguva. Saka nyaya yepunctuality, handinoda kutaura kuti was a big lesson, chakava chidzidzo chikuru kwandiri kuti tikakwanisa kubata nguva muzvinhu zvatinenge takataurirana, aiwa sevanhu tinoenda mberi.
Kwa nasi togumira pano manzwa urukuro ya taita na wa Prince Tafara Mupindu avo vanoshanda nevagari vemu Harare neGoromonzi vari mpasi pesangano re Harare Residence Alliance. Vanga vari muno muAmerica pasi pechirongwa che Mandela Washington Fellowship. Zvino kutendai vaterere kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Zvinokupai zvakare chimwe chirongwa sondo rinouya. Ini ndini Tavakanqube ndiri muWashington DC.
Tinotenda Taboka, iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum muchichipiwa naEvans Zininga weStudio 7.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu.
Ndino kuchingamidzai kuchirongwa chechitendero chatinokupai musi wesvondo wega wega kano pa Studio 7. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Nasi tichapiwa shoko na mufundisi Richard Moyo. Mufundisi Moyo ndewe kereke yechiedza chevatendi vanoparidza vari ku South Africa. Mufundisi Moyo sanganai nevateereri.
Haleluya, haleluya, haleluya. Makadi iko mose vana vaJehovha Mwari kwamuri matsimana nyika anokwasai ndi mufundisi Moyo.
Regai ndisakupedzerei nguva. Tipei shoko ranasi mufundisi.
Nasi shoko ratipura rezaro rinobva kuna Nehemia chapter 4 kuchaverenga verse 1 2 ne 3. Pane musoro wemasokori kuno vavengi vanoidza kuvadzivisa asi vaJudha vanotsungira pakuvaka Jerusarema. Asani Bharati wakati achinzwa kuti tovaka rusvingo akatsamwa akava nesungo kwazo akaseka vaJudha. 2 akataura nehama dzake nehondo yavaSamaria akati vaJudha ava vasine simba vanobateiko, vachasimbisa panhare here, vachapedza nezuva rimwe here, vachararamisa mabwe pamatununu akatsva here. Tobhia muAmoni wakanga amire naye akati chinhu chipi nechipi chavano vakakana gava rikakwirapo richakoromora rusvingo rwavo wamabwe. Haleluya. Vanova Mwari, ndine soko ranezaro nhasi. Remurume wakanga achinzi Nehemia wakanga ari munhu wakanga achanda kune imwe nyika achandira umwe mambo wakanga achinzi Atasasta. Asi Nehemia wakanga achirangarira kunyika yekwake nokuti waiziva kuti pane pakakoromoka, pane pakasata, parori pandovakwa panogadziriswa. Zvino iwe mwana weZimbabwe, pauri ipapo, kwauri kunyika yaugere kana kwauri kwauri kusanda, iva nokurangarira kuti nerimwe ramazuva ndofanira kuti dzoke ndinovaka rusvingo rwakakoromoka mukati meguta rekwedu. Nokuti dzimwe nguva ndiwo wasauri mwanakomana, dzimwe nguva ndiwo wasara unofanira kuti undodzoka undovaka rusvingo guta rekwenyu. Ndinoziva kuti vanasani Bharati naTobhia vazhinji vane mweya wakaipa vasingadi kuti mudzoke mundosimudzira guta rekwenyu, vasingadi kuti musimudzire mhuye kwenyu. Vada kuonai muchitambudzika, vada kuonai muchivhiringa. Nanasani Bharati paakanzwa kuti vaJudha vadzoka kundovaka wakava nokutsamwa akaseka, nokuti waiziva kuti hakuna chinobudira. Vamwe vakati chere vakanyavaka zvakaita sei, gava rakauyapo rikakwira vachauyisa midhuri. Kune vamwe vanhu vane utsinye nokuti Ezra naye wakanga ambozama kuda kundovaka asi vakanyorera amba kuna mambo vakavavhundutsa, mambo akavatadzisa. Asi Nehemia wakamira nesimba akati rusvingo urwu nobva kuti ruvakiwe. Asi kunonzi vanasari vanaTobhia vaida kuvavandira usiku tovaurai, asi vakaramba vachivaka. Ndinoziva kuti mukati meupenyu variko vasingadi kuti nyika yeZimbabwe ive zvairi nhasi, igone kumira, igone kunaka. Vanasani vanaTobhia havadi kuti rusvingo rugone kuvakwa, nekuti vanoziva kuti rusvingo wakavakwa ruchava rusvingo wakanaka. Kana vana vakadzoka vakavaka guta rekwavo, richava guta rinoyemurika. Asi vanotoziva mhandu nevavengi kuti kana tikaramba tichingovadzivisa kana nokuvabvundutsa vachadzokera kumasure. Asi nhasi ndinoti variko vanofara nokuseka kana vachiona muchitambudzika, vanofara vachiseka kana muchiteverera mabhawa, kana vanasikana vemukati meguta vasingarorwi, kana vanakomana vasingarori vanenge vachifara kana umwe arora. Handi zvaana kuona kwazvinosvika achasaiwa vana. Asi ndinodetsera Jesu Mwari mupenyu unorarama. Kana tikaramba tinamata pamwe chete, hakuna chisingaperi, hakuna chinoramba chavakateri rusvingo urwu. Saka ngatirambe tichingonyengetera kuna Mwari, nokuti tinoziva kuti variko vakamira mukati meupenyu hwedu. Rangarira pauri ipapo kuti pakakoromoka mukati mumusha wekwenyu ndepapi pada kugadziriswa. Rega kuvarairwa nekuda kwomweya waSani Bharati naTobhia. Nehemia wakati ati kwaari kusanda wakangamira namambo, akakumbira mambo akamutendera. Saka zvino ndinoti mweya waMwari pauri ipapo uchakutendera zvose zvifambe zvakanaka. Undovaka iro guta, undovaka pakakoromoka kunyange vasingadi vachida.
nokuti Mwari ari kwaanoziva hakuna chinoramba saka ndinoti dzoka mudikani undosimudzira guta rekwenyu dzoka mudikani undosimudzira musha wekwenyu undosimudzira pakawa ndinoti regai ndinamate mutsauro mwanakomana mweya mutsvene isu wamasimbo ose Jehovha Mwari ndinonyengetera nokunamata panguva dzino baba ishe Mwari wamasimbo wokumusoro kudenga tarai vana venyu baba vari kuda kuzama kuti vandodzoka kundovaka rusvingo rwekumba kwavo asi varipo vana Sanibhara naTobhiya vakamira nesimba vanovabvundutsa vanotumira hondo dzakasiya kuvabvundutsa kuti vasadzoka Mwari wamasimbo wokudenga totedzaiwo simba renyasha neropa raJesu rinozotiraruya amen.
Aiwa kwanhasi regai tigumire pano tinokutendai zvikuru mufundisi mwoyo neshoko ramatipa vateereri ndinokutendaiwo zvakare nemi kunge mange munesu muchirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare svondo rinouya rinokuonekai nemufaro ndini Evans Zeminga ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans, tinodawo kupa kutenda kuchikwara cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa.
Vakuru vanoti ngaibviwe paruzhinji ndozvatinoita pastudio 7 muchirongwa Live Talk kubva muvhuro kusvika chishanu tichikurukura nezviri kuitika munyika nepasi rose hurukuro dzine hudzamu nenyanzvi mune zvematongerwo enyika zveupfumi zvekurima zvevechidiki zvemadzimai nezvimwewo chipiri tinoite izviya
hakuda ni anonzwa muine nitavo kanguve tichizeya nyaya dzevechidiki ndichiti let us connect muchirongwa The Connection
kupa chitatu apa
tiritose muchirongwa Diaspora Forum tichibata nyaya dzine chekuita nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika muineni Jonga Kandemiri kaviri pamwedzi tichiita majana nemumwe wangu mutungamiri Nkomo.
Kuchina kunei?
China ndechemadzimai panyaya dzebudiriro yemadzimai muchirongwa. Ngatikurukurei madzimai muineni wenyu Marvelous Mhlanganya huye tichiita majana nemumwe wangu Standakile Mhlanganya.
Ngati sanganei pa Live Talk na 8 o'clock masondo ose kubva muvhuro kusvika chishanu pa Studio 7 ye Voice of America pa radio, Facebook nepa web page inoti www.voashona.com.
Makateerera ku Studio 7 tichitefenyura tiri pamuzinda we Voice of America mu Washington DC. Munhau dzemitambo vamwe varayiridzi venhabvu munyika vakanga vanyorera kuti vava nebasa rekurayiridza chikwata chenhabvu chenyika chemawarrior vanonzi vari kunyunyuta nekwavanoti kutarisirwa pasi kwavakaitwa nekomiti iri kufanotungamira nhabvu munyika yeZIFA Normalization Committee ichipa basa iri kumurayiridzi wekugermany Michael Nees. Bepanhau reSunday Mail rinoti varayiridzi venhabvu vanomwe vemunyika vanoti Genesis Mangombe, Bruce Grobella, Saul Chaminuka, Taurai Mangwiro, Tulani Sivanda, Tekshua Chiragwi na George Mbwando vakanga vanyorera basa iri asi havana kuripiwa. Bepanhau iri rinoti vaviri vevarayiridzi ava Mangombe na Grobella vari kubvunzurudza nzira dzakashandiswa mukudoma Nizi semurayiridzi akakunda vose vakanyorera vanosanganisira vamwe varayiridzi venhabvu vekunze kwenyika. Nees anonzi akapiwa basa iri kwemakore maviri achipiwa mari inoita zviuru zana nemakumi mashanu zvemadhora ekuamerica pagore kana kuti US$150,000 mari iyi ichibva kusangano rinotungamira nhabvu yepasi rose reFIFA. Mitambo yekasolaga yatambwa nhasi munyika yapera seizvi Bikita Minerals 0 Arena Movers 0 Caps United 1 FC Platinum 0 Chegutu Pirates 1, Highlanders 2, Tail 1, 0, Wange 0, kuchiti Blue Chiefs 1, Dynamos 1. Tabatashuka kumagumo echirongwa chedu, anokuonika ere mufaro, ndini wenyu, Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC, ndichiti murari zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Standikile Mhlanga.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.